Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira akanaka vatereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wechina ndira 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire vorara zvakare muchitokisi sezvo mapurisa atadza kuvaendesa kumatare.
Kanzuru yeHarare yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuchenesa mvura dzemuzvibhorani kwete kuti zvivharwe.
Hurumende yotorera kambani yeZimasco zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvenzvimbo dziri pasi pekambani iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti riri kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti itsvage nzira dzekuchenesa nadzo mvura yemuzvibhorani zvinonzi zviri kuburitsa mvura ine tsvina panzvimbo yekuti zvivharwe. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti zvibhorani ndiyo chete nzira iri kuwana naye vagari mvura yekushandisa muguta sezvo kanzuro iri kukundikana kuvawanisa mvura inovakwanira nguva dzose. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme nezuro vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti zvibhorani zvakanzi zviri kuburitsa mvura ine tsvina muHarare zvichavharwa. Svondo rapera gurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa vakazivisa kuti pane zvibhorani zviri kuburitsa mvura ine tsvina zvikuru mumusha weMbare umo makaitwa ongororo. Vaparenyatwa vakatiwo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvemvura yakawanda iri kushandiswa nevagari zvikuru inobva pasi ine tsvina. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vashumba kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Isusu sangano re Harare Residents Trust tinoda kuti tiratidze kunyanya kutsutsumwa kwedu kuti kanzuru inotaura zvematanho ekuvharisa zvibhorani zvinoshandiswa mumisha. Chatinoziva ndechekuti kanzuru iri kuda kuunza maprepaid water meter. Zvavari kuda kuunza maprepaid water meter wari kuda kuedza kuti wamanikidzise vanhu wese kuti watosvike pakushandisa mvura dzinobva pamatepi. Ivo vanhu vazhinji vachitsutsumwa nemvura inounzwa neCity of Harare kuvagari kuti ine tsvina, ine ruvara rusinganzwisisiki. Saka kwatiri isusu danho iroro haribatsiri nekuti takadzidziswa pakamboita kolera kunzi zvibhorani izvi zvinogona kuisirwa chinhu chinoti mvura painopombwa inokwanisa kubva yatritwa. Kanhu kanoiswa pachibhorani, wari kureva here kuti wari kushayiwa mari yekuisa tunhu tunotrita mvura kuti vanhu vazochere mvura yakachena? Uye kune matablets aya aipiwa vanhu ndiwo avangadai vari kupromota kuti ashandiswe senzira yekuchenesa mvura.
Imiwo sevagari makamboziviswa here pamusoro pekuti vanhu vamire kushandisa zvibhorani izvozvo zvinonzi zvine tsvina izvo?
Isusu seHarare Residents Trust tinoenderera mberi nguva zhinji tichikurukura nekanzuro pamusoro pezvinetswa zvevanhu uye munzvimbo dzese idzi dzine zvibhorani. Tinozviziva kuti kanzuro yedu haisi kukwanisa kupa mvura kuvagari vose. Kanzuro iri kupa mvura kuzvikamu zvingangoite makumi mana nezvishanu kubva muzana muHarare yose. Zvazvinorewa ndezvekuti apa kanzuru yedu inofanirwa kunge ine imwe nzira yairi kuda kugadzirisa dambudziko. But tiri kutoona kuti varida kuomesera vanhu, nekuti zvikamu 55% zvisingawani mvura izvi zvichaenderera mberi nekutambudzika zvikuru. Nekuti iko zvino vagari vazhinji vanga vari kumiramira vachishandisa zvibhorani zvakacherwa neUNICEF, zvakacherwa nevanhu vanobatsira vakafanana nemachurches, achibatsira kuti guta rifambe zvakanaka.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Sachigaro wesangano rinona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, Justice Rita Makarau, vanoti vari kutarisira kuti vachapedza hurongwa hwekutema nzvimbo dzekuvhotera kana kuti demarcations mukupera kwemwedzi uno. Izvi zviri kuitwa hazvo kunyangwe hurumende yakapa ZEC mari inosvika mazana mana ezviuru zvemadhora, asi iyo yakanga yakumbira zviuru mazana mapfumbamwe emadhora anodiwa kuti basa rose ripere. ZEC iri kumbopota hayo ichibatsirwa nesangano reUnited Nations nemari neruzivo. Asi musarudzo dza2013, United Nations nehurumende yeZimbabwe zvakamborimirana kumuganhu Zimbabwe ichiti United Nations yaida kupindira zvakanyanya munyaya dzesarudzo, uko United Nations yacho ichiti yaisafara nedanho reZimbabwe rekuti yaida ngopuwa mari, asi iyo isingatenderwe kuva nechekuita nesarudzo dzacho. Mukuzeya nyaya iyi, tabata amai Makarau tikatanga nekuvabvunza nezvekuganhura nzvimbo dzekuvhotera.
Takupedzisa meeting exercise yatakatanga gore rakapera. Kupera kwaFebruary tinge tichipedzisa meeting exercise yedu yepolling station specific voter registration.
Saka imine muchiita muchishanda nemapato here kana kuti inoitwa neZEC chete?
ZEC ndiyo inoita basa rese rezvesarudzo. But tinenge tichiti mapato uyai muzoona zvatiri kuita. Mukaona apo patinenge tiri kukanganisa mutodzokera kuofisi munotipa marecommendations enyu kuti pakati dai manga muchiita zvakadai muchiita zvakadai. Havashande nesu asi kuti vanotiona tichishanda.
Totarisawo pamishina yacho ya yebiometric. Masvika papi pakutsvaga kambani inokupai mishina?
Takusvika kumapeto. Ndinodavira kuti mumasvondo anoteera mashomanana tinenge takuchidainza avo vane vatinofungidzira kuti vangakwanisa kutipa mishina yavo, vambouya vatirakidze kuti mishina yavo kana yamuno muZimbabwe inenge ichiita zvakaita sei, ine mabhatri akaita sei, inokwanisa kushandisika mumaruva here, ndeye mumadhorobha chete here. Tinodaira kuti izvi zvinhu zvichange zvichiitika masvondo mashomanana ari kuteera.
Muunganyatsojekesa here kuti kuvhota kwacho kuchazoitwa sei, nekuti vamwe vari kuti mishina iyi inenge yanonoka kuuya, munenge muchiishandisa sei?
Mishina iyi ndeyekutibatsira kushandisa kunyoresa vavhoti chete. Kushanda kwedu kwesarudzo kuchangoramba kuri kumwe cheteko kwatanga tichingoita makore ese. Haisi mishina yatichaisa mumapolling station ichatibatsira kutirakidza kuti uyu muvhoti ndiani, uyu muvhoti ndiani. Inenge yatotibatsira nechekare apo tinenge tiri kugadzira voters roll. Mishina yevoter registration chete chete, haizi mishini yekuvhotesa yatingati maelectronic voting machines.
Ko, tichitarisawo panyaya yekuti panoda kuitwa dzidziso vanhu vasati vatanga kunyoresa, vamwe vari kuti munenge mati nonokei, mungadai matotanga dzidziso yacho yekuti vanhu vagadzirire kuti vanonyoresa patsva.
Tanga takamirira kuti tinyatsopedza chibva tavadzidzisa nemishini yacho, ndokunge isisi tadzidziswawo kuti mishini yacho inoshandiswa sei.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, Justice Rita Makarau, vari parunare muHarare.
Pastor Ivan Mawarire veThis Flag campaign avakasungwa nezuro mushure mekudzoka munyika vachibva kuAmerica vari kutarisirwa kuvata muchitokisi zvakare nhasi mushure mokunge mapurisa atadza kuvaendesa kumatare sezvanga zvakatarisirwa. Pastor Mawarire vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba, kukonzera mhirizhonga pamwe nekusvibisa mureza wenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Magweta ava mawarire va Harrison Ngomo na advocate Muzvarefa Dzaimaere vaswera zuva rese vari mushishi vachitaura nemapurisa kuti vamawarire vaendeswe kudare uye kusvika pari zvino izvi zvange zvisati zvaitika. Mutauriri weThis Flag Campaign Muzvare Nyasha Musanduva wedze Studio 7 paHarare Central kuti vamawarire avo vakasungwa panhandare yendege yeHarare International vange vakachengetedzwa nemapurisa ePolice Internal Security Intelligence kana kuti peace.
Takamira kunzwa kuti vanoenda nguva zvanhasi zvinenge zvisiri kuzoitika, asi tinovimba kuti pamwe mangwana sezvo 48 hours dzinokwana mangwana.
Muzvare Musando vati vamawarire vari kufara chose uye vari kuda kupihwa mukana wekuti vamire pamberi pedare. Hatina kukwanisa kutaura nemagweta avo pataenda pamhepo. Vamawarire vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vachinzi gore rapera vaishandisa madande mutande akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe vachikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Vanonziwo vakaronga kuratidzira kwakaitika kuNew York muAmerica uye vakakonzera kuti munyika muite kuratidzira kune mhirizhonga kubva muna Nyamavhuvhu gore rapfuura kusvika muna Ndira gore rino. Imwe nyaya iri kupomerwa vamawarire inyaya yekushandisa mureza wenyika zvisiri pamutemo, apo vanonzi vaikurudzira vanhu kubvisa hurumende nechisimba. Mapurisa anoti vamawarire vaipfeka mureza pese pavaiita mabasa avo. Zvichakadai, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vashora kusungwa kwavamawarire vachiti hurumende iri kuda kunyaradza vanhu vane mafungiro akasiyana neayo. Muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vamawarire vanofanira kuburitswa muusungwa uye vanofanira kuregwa vachitaura pfungwa dzavo sezvo vari chizvarwa chemuno chakafanana neavo vari kutonga.
Pastor Mawarire vari kutambudzwa nehurumende yedu nekuti vakabuda pachena vakasununguka kuti vataure zvinhu zviri kutambudza ruzhinji mukati menyika ino. Dambudziko ratinaro ndeyekuti hurumende yedu haidi munhu anotaura chokwadi. Inoda vanhu vanongovapembedza chero vachiita zvakaipa, vanoda vanhu vanofamba vachingovapembedza. Apa tiri kuti zvoni, Pastor Mawarire hapana mhosva yavakapara.
Vati kusunga vamawarire handizvo zvinganyaradze vanhu vemuZimbabwe. Munyori mukuru wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro Makomborero Haruzivishe ati vadzidzi vanotsigira vamawarire uye vashora kusungwa kwavo vachiti hurumende iri kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu.
Tiri kuti zvaita nehurumende yeZimbabwe izvi zvekusunga vapasta Efani Mawarire zvinhu zvinoratidza kuti ihurumende yechitororo inofamba ichinyepera kuta kunge hurumende inotonga zvepamutemo sehurumende yevanhu. Asi apa zvanyatsoratidza kuti ishato inenge ichibudisa mavara anovaraidza, asi iyo inenge ine zvinhu zvakaipa zvainenge ichida kuita. Saka tiri kuti Pastor Ivan Mawari ngava vasunungure.
Pastor Duduzile Nyirongo veimwe svondo yemuHarare ndemumwe wevazhinji vati vamawarire vanofanira kuburitswa muusungwa sezvo vasina mhosva yavakapara.
Sechizvarwa chemuno muZimbabwe ndinambofara nazvo. Zvinoratidza kuti zvona handiko nokuti ndinge chitaura zvandinoda. Zvinoratidza kuti handina kusununguka munyika muno muZimbabwe. Zvinoratidza kuti zvoni hurumende haifare kana tichitaura zvavanenge vachititadzira isusu, zvavanenge vachitikanganisira isusu muno munyika.
Asi pane vamwe vakaita savatinashe muzamindo vesangano remendership Institute of National Development and Sustainability vanoti vamawarire vanofanira kuita zvimatongerwo enyika pachena.
Vamawarire vanongoerekana vasvika, asi ivo vakasiya vanhu, vakasiya vakwadzisa vamwe vanhu vanga vachivatevera. Saka izvo zvinoita kuti vanhu vasavanzwisise uyezve chinangwa chavo chaizvo chisikanyatsobudi pachena zvindechei.
Vamawarire vakambosungwa gore rapfuura vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga, asi mhosva yavo ikazosandurwa kuve kuda kubvisa hurumende nechisimba. Izvo zvakarambwa nedare sezvo rakati kodzero dzavo dzainge dzatyorwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya yapasta Mawarire, muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwavakaitwa. Muzinda uyu wakurudzira hurumende kuti ibvise pasta Mawarire muusungwa. America inoti vamawarire mwana weZimbabwe anofanirwa kugara akasununguka munyika make. America yakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzemunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Makatirira kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanopikisa hurumende yeDemocratic Republic of Congo vaEtienne Tshisekedi vakashaya vari kuBrussels kwavanga vaenda kunorapwa. Kushaya kwava Tshisekedi kwakatsinirwa nezuro nebato ravo reUnion for Democracy and Social Progress. Vakaumba bato iri muna 1982 vachipikisa utungamiri hweudzvanyiriri hwava Mobutu Sese Seko munguva yaizikanwa nyika iyi seZaire.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vati Ugandanga unokanganisa kusununguka kwezvitendero. VaTrump vadzokorora vimbiso yavo munguva yekutsvaga rutsigiro yekuparadza Ugandanga. Vachitaura kumunamato wenguva dzekudya kwemangwanani unoitwa gore roga roga uchipindwa nevezvematongerwo enyika nevatungamiri vezvitendero vanobva pasi rose, vaTrump vati Ugandanga unofanira kumiswa uye uchamiswa.
Murume anotarisirwa kuve mutungamiri wenyika yeHaiti kubva chipiri chinotevera azvienzanisa nemutungamiri weAmerica mutsva achiratidza chido chake chekubatanidza nyika yake neAmerica. Sava Donald Trump vaJovenel Moise vane nhoroondo yakarerekera kune zvemabhizimusi asi vasina unyanzvi mukutungamira veruzhinji.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kusungwa kwapasta Ivan Mawarire nezuro kwakonzera mutauro munyika, vamwe vachishora asi vamwe vachiti zvakaitwa zvakanaka. Nyaya iyi ndiyowo iri mumapepa nenhepfenyuro dzekunze dzakawanda zvinonzi nevamwe zvave kutosvibisa zita renyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kusungwa kwapasta Mawarire uku achiti munongedzo wekuti Zimbabwe inotyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta vaSteven Zvinavakobvu vanorerekera havo kubato reZANUPF uye vaDewa Mavhinga vanhu vachipanga mazano cheHuman Rights Watch vari gweta zvakare. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoona sei nyaya iyi.
Panga pasina chikonzero chekuti vamawarire vasungwe nekuti pavakaenda vachibuda muzobva pakutanga pane dare redzimhosva rainge ravaona kuti havana mhosva, pange pasina nyaya rikavati ngavaende zvavo. Zvakarewo tinoona kuti maitirwo azvaitwa akazvakaitwa nezuro kuti vachisvika panhandare vakadziviswa kuti vapinde munyika yechipikirwa. Vaide vakatenderwa nekuti ikodzero yemunhu wese kuti adzoke kunyika yake yechipikirwa. Zvakarewo vakasungwa nevanhu 9 vanga vasina kupfeka hanzu dzebasa, vakaramba kutaura kuti ndivanani uye zvekuti vabvepi, zvinova zvinotsaudzira pakodzero dzevanhu. Munhu kana achisungwa anofanira kuudzwa kunzi ndiningana ndiri kukusunga nemhosva yakati, asi ivo vakangotorwa ndokuzonoitwa mumaoko memapurisa pavapaya. Saka zvese izvi zvinoratidza kuti pane kakusanyatsa kuremekedza kodzero dzavo kari kuitika.
Vazvinovakobva,
handitenderani nezvekutaurwa kuti vasungwa pasina mhosva, nekuti purisa kuti akusunge panofanira kunge pane fungidziro yekuti wakapara mhosva. Pavakainda paya vabva kudare handina kunzwa chinhu vakanzi mhosva dzose dzimwe dzavaikomerwa havana, asi nyaya yavanga vavainda nayo musi woyo ndo yainzi yanga isina kuitwa zvakanaka, maziso acho anga asina kuitwa zvakanaka. Saka kuti vanzi vakakliwa vakanzi havana mhosva, saka navo vanzi vasungirwa pasina, handitimboti chingava chokwadi. Zvekunzi vakasungwa nevanhu vasina vanga vasina mapepa ebasa vasina kuzaigenzwa aya, ndikuti chokwadi ifungidziro. Ivo hapana official statement yatiyapuwa yekuti vakasungwanani zvakafamba sei kana kuzvazodi. Ifungidziro dziri kuitwa kuti vasungwa nevanhu vasina kutaura kuti ndivanani, asi tinondishamisa kuti dai vakasungwa nevanhu vasingazikanwi kuti ndevepi, vaidai zvevasingazikanwi kuti vari kutenderawo, vaidai vakaiswa kune imwe nzvimbo isiri yemapurisa, but apa vakasungwa nemapurisa.
Vamavhinga, hanzi kamhosva iori
kwete hapana mosha iripo ndiva tikuti dai hurumende yedu yanga ine vanhu vakangwara ka havaimbotsvaga kuti paitwe bopoto kana kuti nyika yese pasi rose ritange kutadza kuti kozvii zviri kuitika nekuti murikaona kuti nhasi muswere wese pamatare edzimhosva paRotten Row ranga riri besanwa vanhu vatapi venhau vepasi rose varipo vana Al Jazeera, Reuters, BBC zvakadino vese vanga varipo vachiti ko pasta ava vasungirwei. Saka Zimbabwe hurumende zvinoti painoresha ipapo haizivi iri kuzvigokera moto muziso iri kurumwa nechekuchera panze pekuti vaone kuti toita sei kuti tisimudze nekuvandudzira upfumi hwenyika nepo nepo mbambashire mbambashire pana Pastor Mawarire asina chaaita asina chaangazi angaite hapana mhosva iripo yaaita achisimuka akasimuka zvakanaka munhu wese ane kodzero yekudzoka kunyika yake echipikirwa zvanambotaura zvakarezvo isu tanga tichiongorora tinozoona takatozviona nemagweta ake anga ari kumirira tinoziva kuti akatorwa nevasori vanga vasina kupfeka hanzu dzebasa vakaramba kutaura kuti ndivadani vari kubvepi zvakare vari kumusungirei uyeze tiri kuti isusu mhosva dzacho dzisingaperi imhosva rudziko dzinongonzi tichambofunga kuti zvino ndeipi imwe yaita kubva mangwanani panga pachingotaurwa kunzi anoda kumukira nyika ndezvipi zvaaita zvekumukira nyika zvitaurwe pachena.
Vazvina Vakobvu, munotenderana here namavhinga kuti zviri kuitwa izvi zvaakutosvibisa zita renyika?
Handioni pekudero nyika kuti inzi nyika ine zita rakachena inofanira kukoshesa mitemo yayo yainenge yakadzika. Saka kana vamawarire vachinzi vane raiti yekuita zvavainge vaita handioni sekuti chingange chikarwa chokwadi ipapo nekuti vamawarire vane raiti yekuzviexpressa yekutaura zvavanoda yekutaura nhema dzavo asi mukudaro havafani kupfuuridza mwero kana vakandoonekwa nekoti kuti havana mhosva vanongosiyiwa ivo vanochei kuenda kukoti.
Mubvunzo wekupedzisira vamavhinga, zvanga zviri zvinhu zvitsvene here kuti vadzoke kuZimbabwe vamawarire vamwe vari kutika kwakaberekera ingwe?
Kwazvo munhu wese chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero yekupinda nekubuda munyika yake pamadiro pasina anomumbunyikidza. Saka izvi zvanga zviri kwavari pauzimo kuti vati ndoda kuenda kumusha here kana kuti kwete.
Vazvina Vakobvu, petai chirongwa chedu. Semaonero enyu, zvanga zviri zvinhu zvitsvene here kuti vamawarire vadzoke kuZimbabwe?
Sekuona kwangu haisi mhosva kuti vamawarire vadzoke, asi chazvakanakira sezvamambotaura kuti mhosva hairoyi.
Avo vanga vari gweta vaStephen Zvina Vakobvu vanorerekera havo kubato reZANU-PF. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDewa Mafinga vanhu vachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch.
Hurumende inoti yatora zvikamu makumi mashanu kubva muzana yenzvimbo inocherwa Chrome nekambani yeZimascom. Hurumende inoti ichaita zvimwe chetezvo kukambani yeZim Alloys. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaota chidhakwa vati kambani yeZim Alloys pamwe neZimasco dzanga dziine nzvimbo huru zvikuru izvo zvakapa kuti vatore zvikamu makumi mashanu kubva muzana kubva kumakambani maviri awa vachipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuchera chicherwa ichi.
Hurumende yeZimbabwe yakatora chidano chekuti tikurukure neZimbabwe Alloys neZimasco kuti iko vatipewo mamwe maconcessions kana kuti maclaims kana kuti nzvimbo dzinogona kumainwa koromo dzavakanga vakabata nyika yese paGreat Dyke pese.
Vachidhakwa vati pamusoro pekubatirira kunzvimbo huru yekuchera chrome makambani aya anga asiri kushandisa nzvimbo dzavakabatirira idzi nemazvo.
Chatakatarisa ndechekuti hazvigone kuti nyika ive ne 1 billion tons dzatinofungira kuti dziri pasi pevhu dzekoromo dzose dzova pasi pemakambani maviri chete. Tine mineral iri pasi pevhu asi yakabatwa nemakambani vasiri kuishandisa, vana vamwe vanoda kuita mabasa vasingawane mabasa. Zvakave chinhu chakatiita kuti titi tinoda kutora maconcessions tipe vanhu vedu.
Vashita kwavati nzvimbo yatorwa nehurumende ichagoverwa kuvanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vanoita zvekuchera migodzi vakazvimiririra. Vashita kwavati kambani yeZim Alloys haisati yabvuma kupa hurumende zvikamu makumi mashanu kubva muzana Asi vati hurumende iri kuenderera mberi nedanho rayo rekutora nzvimbo iyi sezvo vane chivimbo chekuti kambani ichaona kuti nzvimbo yavanayo yakakurisa. Munyori musangano reZimbabwe Artisanal and Small Scale for Sustainable Mining Council vaVictor Rupende vati vafadzwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende iri. VaRupende vati makambani maviri aya ange ave kushandisa vanochera vakazvimiririra ava.
Danho ratorwa iri tinorikurudzira zvikuru nekuti makambani maviri iwaya zimaro zeZimasco nausotenging maminas edu vaakutobiridzira zvakanyanyisa. Vamwe vacho vanga vari matibhidzi maminas edu vakapihwa vakurombu havana kuzovabhadhara. Vanga vasina masimeota saka vanga vanhu vedu vanga vakuteka kuzimu inonzi Apple Bridge yekuMMCZ government.
Anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Miners Federation vaDosman Mangisi vatiwo makambani maviri aya anga ine nzvimbo yakakurisa.
Takaona zviri zvinhu zvakanaka nokuti anga achingori makambani maviri ane maconcession mahombe ekroma vanga vakangochengeta for speculation.
Studio 7 aina kukwanisa kuwana pfungwa dzeveZimbabwe Chamber of Mines sezvo mukuru wekambani iyi vaIsaac Kwesu vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kunze kwenyika uye havasati vanzwa danho ratorwa nehurumende iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kuna Chioniso Jani achitipa chirongwa Pindai Mudariro.
Tinokukwazisai vatereri. Muchirongwa chedu Pindai Mudariro chatinotaura nevechidiki, ini ndini Chioniso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine muzvare Linet Mulambo. Wakadi hako Linet Mulambo?
Ndinotamba makadi henyu.
Chii chakunza kuno kuAmerica?
Ndakauya kuAmerica kuti ndidzidze pamusoro peKiva. Kiva is a non-profit organization yandiri kushanda nayo kuti ndikwanise kuziva more about microfinance. Ndibatsirane navo pa microfinance zvavanonga vachiita kuAfrica vachishanda nemaorganizations akasiyana-siyana. Kubva kuZimbabwe ndakauya ndiri ndega asi tanga tiri 13 tibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka inini ndichange ndichienda kuKenya, kuNigeria, kuGhana, kuNeZimbabwe.
Chii chauri kudzidza neKiva Fellowship?
Chandakanyanya kudzidza ndechekuti munyika dzakasiyana-siyana vane zvavanoshuvira kuita asi mikana yekuti vazviite ndo inoshayikwa, kunyanya nyaya yekuwana mari yekuti vakwanise kuita mabhizinesi anosimudzira mhuri dzavo.
Chii chauri kuda kuita kana wadzokera kuZimbabwe?
Saka ndinotarisira kuti pandichadzokera kumusha ndichashandawo nemamwe makambani kana maorganization anoshanda nemabhizinesi madiki, ndichivapawo dzidzo yandakadzidza, ndichivabatsirawo kuti tikwanise kushandisa even mukana uyoyo wepaKiva kuti vanhu vawane mari dzekusimudzira mabhizinesi avo madiki.
Chii chaungade kudza vechidiki vakaterera?
Vechidiki ngavasangomirira kuti ndiwane basa rinozonge ndipa mari asi mukuburikidza nekushandawo kungave kubatsira dzimwe organization kana kubatsira mamwe makambani burikidza nekuzvipira unokwanisa kudzidza zvakawanda uye unokwanisa kuwanawo mamwe mikana.
Aiwa vatereri, nguva ndiyo yaita shoma. Ava vanga vari muzvare Linet Mulambo, ini ndini Chioniso Jani, muchirongwa Pindai Mudariro.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Musakanganwa chirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table na 8 p.m. apo tiri kutarisa dambudziko renyaya dzenhaka rakatarisana neshirikadzi dzakawanda munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Pastor Ivan Mawarire vorara zvakare muchitokisi sezvo mapurisa atadza kuvaendesa kumatare.
Kanzuro yeguta reHarare yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuchenesa nadzo mvura dzemuzvibhorani kwete kuti zvivharwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzesindevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande.
Lontungamelinkomo.
Endabeni zethu zalamhlanje.
Ha, amapolisa akwenzile lokho, amvumelani lakho. Ilungele luka Pastor Ivan ukuba lapha eZimbabwe. Ilungele lakho ngoba uyisiza lana seZimbabwe. So kulelungelo lokuthi abe khona lapha. Kulelungelo lokungena lokuphuma isikhathi asifuna ngaso ukuphuma ngaso.
Uzulu sesole kakhulu ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire omkhankaso with this flag evela eMelika izolo.
Imsebenze le ndoda le ubaba uMagagula okweminyaka eyi 14 years ube yindoda ebivikela ukutshontshwa kwezinto njengama stand. Ngibuhlungu kakhulu ukuthi usehambile umuntu kade engafuni corruption.
Obe isiphatha amandla se-council yakobulawayo omnumzana Isaya Magagula ungcwatshwa emathuneni eLady Stanley Cemetery.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithi ungamanga aluhlaza umbiko osumemetheke enkundleni yeWhatsApp othi uMongameli Donald Trump sevumela abeZimbabwe ukungena eMelika bengela ma-visa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Uzulu namhla usole kakhulu ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag ekwehleni kwakhe endizamchineni evela eMelika izolo. Isigodlo someli weMelika laso sisole kakhulu ukubotshwa kukamawarire lokho sakhuthaza uhulumende ukubana amkhulule. Kubika uMavis Gama ngokugcweleyo.
Umfundisi Mawarire ubikwa ebotshwe emini yantambama izolo ehle wathathwa ngabasebenza ensitha efika nje egcekeni lendizamchina eHarare International Airport. Uselenyanga eziyisithupha selokhu wasukayo esiya kwele Melika ngemva kokuba eke wabotshwa esetheswa umlandu wokutshotshozela uzulu ukuba avukele uhulumende owakhethwa ngabantu. Abenhlanganiso yamakholwa esiKristu eyeChristian Voice Zimbabwe bathi bathitibele ngokubotshwa kwakhe bethi ufela ukuqhuba umsebenzi wokuveza ukubandezelwa kwabantu elizweni. Umqondisi we-CVZ umfundisi Clement Tafumane Izenda uthi kabalizwisisi icala elidalwe nguMawarire.
Leyo nkulumo ethi abafundisi bafuzanga bakhulume nxa abantu bebandezelwa yikubandezela khonokho okusebangeni eliphakemeyo. Abafundisi ngabantu abafanele ukuthi sichoke sithi akuphele lokho ke ukuthi abafundisi makabazithulele bangaze bakhuluma nxa abantu behlukuluzwa. Sisitsho ke ukuthi makabamkhiphe uIvan Mawarire akhululeke ukuthi ke ayebona izizalwane abazalwane ayebona izihlobo zakhe njengabantu bonke ke baseZimbabwe.
Ethi bengasithathi lula lesi senzo zokubotshwa kwamawarire ekhumbuza inkokheli labezomthetho ukuba ibandla yilo elilabantu abaningi ilizwe lonke. Kungakho ukwenza lokhu kulakho ukuphazamisa ubudlelwano phakathi kwahulumende lozulu wamabandla ezokholo elizweni.
Sabantu bonke nje jikelele abaphila eZimbabwe kusitsho ukuthi ke thina bafundisa ukuthokozisa ukuthi ke abanye bethu bahlukuluzwe fana lomgaza nangu lokho ekhona enkilongweni. Ngoba nje ephakame ukuze akhulume ukuthi ke abantu bayahlukuluzwa, abantu abahlala ngakuhle. Uhulumende angaziwacabanga ukuthi abafundisi ke bahlezi kuhle bonke. Hayi, lati siyahawula nje njengabantu bonke abaseZimbabwe. Kusitsho ukuthi ke izinhlungu zabantwana beZimbabwe lati siyazizwa. Ibanga likamfundisi ngelokuthi ke amele abantu abahlukuluzwayo. Uhulumende kufuze ke akuzwise lokho. Isenzo esifana lalesi sizaphambanisa ubudlelwano obuhle phakathi kukahulumende weZimbabwe kanye lebandla eliseZimbabwe.
Umfundisi Duduzile Nyirongo laye usole ukubotshwa kwamawarire.
Ha, amapolisa akwenzile lokho, amvumelani lakho. Ilungele luka Pastor Ivan ukuba lapha eZimbabwe. ilungelo lakho ngoba uyisizalwana selezwe seZimbabwe. Ukulelungelo lokuthi abe khona lapha. Ulelungelo lokungena lokuphuma isikhathi asifuna ngaso ukuphuma ngaso. Ulelungelo njalo lokukhuluma lokho akufunayo. Mayelana ngesinto ngesinto esenzakalayo khona beZimbabwe. Ulelungelo elokuthi a express ama views akhe.
Ethi kumele akhululwe ngoba singekho isizathu sokumbopha.
Ukumbopha khonoko abalanjisi zabo sokumbopha. Kumele bemu release. We demand ukuthi akhitshwe lapha bambambe khona.
Umnumzana Paul Siziba isakhamuzi semganwini wobulawayo laye usisole kakhulu lesisenzo.
Into kade fana ayazi yona le ukuthi vele engavele enyakuthele lapha. Isituation yakhe ingakapheni kanjalo. Kulusizo of course ukuthi ubotshiwe ngonxa ukuthi khona ukhuluma iqiniso alalo. Kodwa ke esikujwayeke ukuthi khona uniyakwazi vele kulesilalo esivula umlomo. Silamazinyo sesivulekile. Siqhamisile. Wena usisengena futhi phakathi kwaso. Siyakunuma kuphela.
Imizamo yokukhulumisana lamagqwetha kamawalile yehlule njengoba bebegijigijima ukudinga isizathu sokuba kungani engamiswanga phambi komthethwandaba lamhlanje njengoba ebotshwe wavalelwa izolo. Isikhulumeli somkhankaso we-hashtag this flag campaign uNkosazana Nyasha Msandu utshele intatheli zindaba ukuba amapholisa abelokhu emgcine enkambeni elinye lamagqwetha u-advocate Fadzai Mahere emlondoloza lapho esemapholiseni. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubelokhu egcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station umfundisi Mawarire. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Obe ngumqondisi wohlangothi olubona ngokwezindlu kukhansili yakobulawayo umnumzana Isaiah Magagula obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe lamhlanje emangcwabeni abuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu eLady Stanley Cemetery kobulawayo ngemva kokuphatheka kabuhlungu ngumkhuhlane wemvukuzane. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikhulumi emngcwabeni wakhe zonke zichaze uMagagula njengomuntu obelothando kanye lobuntu bethi idolobho lilahlekelwe kakhulu. Umnumzana Cetshwayo Sithole webandla lezaphu uthe uMagagula wahanjiswa libandla lezaphu eNgilandi ukuba ayefunda, athi esephenduka ezogcwalisa izimiso zebandla azigcwalisa ngempela ngoba uBulawayo wenza ngcono uma kuqathaniswa lamanye amadolobho.
Ngomunye wabantu abahanjiswa ukuthi baye esikolweni ngesikhathi impi ichisa, sisenzela ukuthi ngemva kwesikhathi sombhobho sizafuna abantu abafundileyo abazabuya baqhubekisele phambili injongo enkulu eyokuthi ilizwe sasilona sasilwela ukuthi liphathe njani.
Usenetha u-Elderman Dlalo uchaze umuyi njengomuntu obengela bugwelegwele.
Ngisebenze le ndoda le ubaba uMagagula okweminyaka eyi-14 years. Ube yindoda ebivikela ukutshontshwa kwezinto njengama-stand. Ngibuhlungu kakhulu ukuthi usehambile umuntu kade engafuni corruption.
Isakhamuzi semzilikazi unkosikazi Nomusa Dube uvumelane lonhlalo ethi balahlekelwe njalo uMagagula ebemela abantu engavumi ukuba izindlu zabantu zithathwe mahlayana okungekho emthethweni.
Sibuhlungu kakhulu ngoba siyazi ikusasa yethu ukuthi zaba njani labantu bethu. Mina ngiqala ukwazi uMagagula sise eclub isathiwa yi-16 plus club isaseMcDonald isuka eNongoma. Namhlanje sisezindlini sigcinwe sisekelwa nguye ngoba abanye bethu sehlile ukutheli kodwa ngokuyakhala kubaba uMagagula engadizisi engakhethi mhlobo engakhethi bala lomuntu ubaba uMagagula ebesamukela sonke.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba umthwakazi ulahlekelwe.
IBulawayo ilahlekelwe kakhulu ngoba uIsaiah Magagula ngoba umkhulu umsebenzi wenzela uBulawayo njalo edefender lokuthi uBulawayo engachabalali. Ngalokho sithi kubaba uMagagula kalale ngokuthula, sasala simkhumbula ngemsebenzi yakhe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Martin Moyo laye uveze ukulahlekelwa okukhulu ethi kuzaba nzima ukuba ikhansili ithole umuntu onjengomagagula.
Silahlekelwe likhawe lakoBulawayo, umuntu osebenze isikhathi eside, 36 years of continuous service, an additional 4 years before that. That works out to be about 40 years. Isikhathi eside esifakaza i-dedication ayelayo kudolobho lakoBulawayo.
Umabhalane wekhansili, unkosikazi Sikhangele Joe, uthe ebesafunda okunenyi kumuyi ngoba ebelolwazi olujulileyo ngokusebenza lenguquko ezithile ngedolobho, njalo minengi imizi ephume ezandleni zakhe.
Ubaba Magagula sisebenzela ye kuhle kakhulu, njalo besincedisa like njengoba bechilwa abaningi ababekhuluma simbeka ukuthi he became udirector ngo-1990. Kade enguye osikhumbuzo okunye okwenzakalayo, njengoba uzile uthi wangena kungakabili ozibuse wabuya waba ngudirector kuqala kusaqalisa, thina abanye be okunye besisakufunda khathesi kuye, ngoba okunye ungabe ufundela umsebenzi kodwa kule ndlela abantu abenza ngayo.
Indodana kamuyi umnumzana Bukhosi Magagula uchaze uyise njengomuntu olothando obesazisa abantu, ethi yebo isizwe silahlekelwe kodwa labo balahlekelwe impela.
Lahlekelwe yebo, kunjalo ngendlela oyibeke ngakhona, bekuvele kunjalo, bengumuntu onjalo nasekhaya. No, bengumuntu wabantu, bethanda abantu, besebenzela umphakathi. Nathi nje njengengane zakhe, besukubona konke lokho. Sothanda ukulandela umzekelo wakhe ngaso sonke isikhathi.
Magagula wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1952, wenza izifundo zakhe ze-ordinary levels eSolusi Secondary School, waqalisa ukusebenzela ikhansili yakoBulawayo kusukela ngo-1970. Umuyi watshiya umsebenzi kukhansili wayasebenzela umsakazo we-Rhodesian Broadcasting Authority okomnyaka, wasuka lapho esesiyaqala izifundo zakhe eBhilithani. Ekhona le wenze izifundo zaphezulu ezebusiness studies, wathola idegree ele Bachelor of Arts degree, waqhubeka wenza iMasters of Arts degree in Architecture Housing Studies eUniversity of Newcastle. Ngemva kwezifundo zakhe, uMagagula waphenduka njalo ukuzosebenza eBulawayo City Council ngomnyaka ka-1981, wahlala ekhansilini phose okweminyaka engamachumi amane. UMagagula uchiye umkakhe unkosikazi Virginia Magagula labantwana abayisikhombisa labazukulu abane. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namhla silandule umbiko wamanga obuthunyezelwana ngabantu ebulenjini be-intanethi lasenkundleni yeWhatsApp othi uMongameli Donald Trump usethule umthetho ovumela izizalwane zeZimbabwe ukungena eMelika zingela mavisa. Umbiko lo uqale ukumemetheka izolo, njalo ubusithi izizalwane zeZimbabwe sezivunyelwa ukungena kwele Melika okwenyanga ezintathu zingela mavisa. Kodwa embikweni esiwethu lenamuhla enkundleni yeFacebook, isigodlo someli weMelika eHarare siwulandule lo mbiko sisithi ungamanga aluhlaza.
Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table, siqhubekela phambili ngengxoxo yelifa lapho abafelokazi abaningi abathathelwa impahla izihlobo zomgabo ekushoneni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
osemele ukufungiswa ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli wele Haiti ngolwesibili olulandelayo mhla ka 7 Nhlolanja. UJove Moise uthi uyafana xathu lo mongameli Donald Trump wele Melika njengoba bonke bengene emphakathini ngokuba ngosomabhizimusi abalohlonzi njalo kungokwakuqala ukungena kwezombusazwe.
Obe ngomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Congo Etienne Tshisekedi kaSekho. UTshisekedi ubhubhele eBrussels lapho abehlolwa khona ngodokotela. Ubesele minyaka yokuzalwa edlula amachumi ayitobamnembili 84 years. Imfa yakhe yaziswe libandla lakhe le The Union for Democracy and Social Progress. Izakhamizi endaweni esijeneyo zelizwe zithi lonyaka kulakho ukuba lendlala emangalisayo engabangelwanga ikusilela kwezulu kodwa ebangelwe ukuthi libe linengi kakhulu labulala izilimo. Amasimu amaningi abikwa esetotile njalo izilimo zacha ngenxa yezulu elinapho sensuku zonke. Umeli webinga North edalele parlamente umnumzana Prince Tubeko Sibanda uthi isigaba sakhe laso sibhekane lendlala embi.
Ebinga Nkomo kuyapho sekufanane lelizwe lonke lokho kubikwa elizweni lonke ngoba lathi ebinga izulu kaliphumuli lina njengokuphela every day sithola kusina izulu. Oso kusenza ukuthi izilimo zethu emasimini zonakali. Njalo bese kusiba lobunzima bokuthi i-fertilizer kayitholakali ikakhulu lapho esiyabe sikhangelele khona ukuthi singayithola ngoba ngemali ezingane ziphansi endaweni ezifana nakubo GMB. I-fertilizer ufuze ukuthi mhlawumbe inikwe abalimi nguhulumende kithi kayikho. Mbonani sesiveza kwanisa nje inyanga kathesi zama ukukhangela GMB ingatholakali. Ngakho ke sikhangelele ukuthi nxa kuyukuthi mbona ngani kungaqhubeka kunje lisina ngendlela elenza ngayo lingasaphumulanga mbona ngani umnyaka lo kuthi ukuthi singaba lendlala njalo efana lomnyaka odlulileyo lapho esibe lendlala yokuswela izulu. Lumnyaka uyabe ungumnyaka wendlala kodwa indlala yakho libangelwa ukuthi izulu libe linengi kakhulu.
Umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngomeli webinga North edalele parlamente.
Ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire owayebalekile elizweni sekudale imibuzo yokuthi kanti uphendukelene elizweni njalo ethembeni. Abanye ngabathi uMawarire engaba esebenzelana lebandla lezanu PF ukuxexebula usekelo lwamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba lelunga lomkhankaso wethajamu kasesijikile umnumzana Gift Siziba onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngizathanda ukubana ngimyamukele-ke umfundisi uMawarire-ke kwele Zimbabwe. Kwesithuku ngithanda ukukhuluma ukubana-ke mina kangivumelani le ndaba yokubotshwa kwa-Ivan ngenxa yokubana-ke ungumuntu ongelacala njalo kwesibili ungumuntu olesithupha sokuhlala eZimbabwe njengokuzalelwa kwakhe. Ukubotshwa kwakhe kungaphandle komthetho njalo kwesithathu ama-charges afakwe kuye okubana ubefuna ukukhipha uhulumende ngendlela engekho emthethweni ehlanganiselwa ububhantshi ayisikho-ke mayelana lalokhu ayekwenzile njengoba indaba yayilahliwe yarare magistrate court.
Mnumzana Ncube, sike sezwa abanye besithi bona kungani kule mbuzo eminingi ngokuphenduka kwaMawarire ufunemelana lembono kamnumzana Siziba yindlapho?
Ngathi mina imbono kaSiziba kukhona lapho engivumelana khona kube sokusiba lalapho engingavumelani khona. Umnumzana umfundisi uMawarire ngesikhathi esuka lapho icala lakhe sokuthiwa selilahliwe usuke eZimbabwe ngoba esazi uwabuya lapha eSouth Africa wakhuluma labantu abaningi ethi yena usukele ukuthi ubengasaphephile kweZimbabwe. Wasuka lapho wadlula laseSouth Africa engicabangela ukuthi kungoba ubekona ukuthi iSouth Africa iseduze kakhulu leZimbabwe, kungenzakala labo abamdingayo bamhahabele lapha bamthathe. Wasuka waya kweMelika. Ukuthi usesukeleni njengoba lo muntu ambalekeleyo, ngithi kumbe labo bantu ababalekeleyo belokhu besasekhona, njalo izinto zingakaguquki ukuthi mhlawumbe bengisengaba ngumuntu othi yena kungabe sokutshintshile ukuthi usephephile eZimbabwe. Kungakho yikho lapho kule mbuzo khona ukuthi ujike njani ngoba engumuntu osuke evaleka isimo asibalekeleyo silokhu sisasekhona, kodwa sesimbona usengojikileyo futhi njalo ngoba siyazi ukuthi thina uhulumende lo okhona ungabe unecala ungabe ungelacala, ikhothi ngakuthola ukuthi umsulwa, kodwa nxa yena evele esethe ukufuna ungasekho kulelo lizwe kumbe ukufuna ungasengumuntu okhululekileyo uzokuthola ungasakhululeka ngoba vele uzokubamba akwenze lokhu akuthandayo. So ngenzakala ukuthi ngoba bayazi ukuthi icala lakhe leli lingachithwa futhi njalo emthethwandaba, bamgcina okwesikhathi eside engazange ahanjiswe khona emthethwandaba okwakuqala. Ngaleso sikhathi bemgcinile, asazi ukuthi yini esingenzakala phezu kwakhe. Kungakho mina ngithi isivindi sakhe esikhulu kangaka usithatha ngaphi? Yiwo umbuzo wami wokuqala okhona. Bese ngisithi mina ucabangela ukuthi ukujika kwakhe lokho yini esingaguquka ngoba uke wakuzama lokho kwaqala ukuthi athi yena kube lama demonstrations anjengalawo angama demonstrations awenza ngokusemthethweni ngoba wonke umuntu lelungelo lokuthi abonise lapho izinto zingahambi kahle ngokubhikisha ukuthi hayi izinto azilungi, kodwa siyazi ukuthi uhulumeni wakithi wenza njani. Kungakho isivindi esikhulu kangaka uma warire yena engabe esithethethi, yikho lapho engilombuzo khona omkhulu.
Nanko ke umbuzo mnumzana Siziba, ungani uyasola lapha ubaba Ncube ukuthi kanti kwenzakala?
Ye, mina uNcube utsho kuhle ke ukhuluma njenge imbuzo egcwele kuzulu wonke jikelele mayelana ke lokuya ke kwamfundisi uMawari. Kodwa ke njengomuntu ke ngizathanda ukuthi ngikhulume njengesikhulumi ke senhlanganiso yesesijikile. Ngikhulume kubana ke okuqakathekileyo ngikubonayo ngaphansi kwakho konke lokhu yikubana ke ye kule mbuzo mayelana nokusuka nokuphenduka kwamawarile. Okokuqala sinanzelela ukubana ke usuke ethwile ukubana ungumuntu ke oya kuyavakasha ezaphenduka. Ngakho esenza utsho kahle uNcube ukubana uhulumende uRobert Mugabe ekhulumele ukubana ke kamfune elizweni. Kodwa thina njengabantu abamele amalungelo njalo njengabantu abazimiseleyo ukubana ke uhambe indlela yonke ukubana isizwe sikhululwe, njalo kuqakathekile ukubana ke sinanzelele ukubana ke kimi kuphuma indaba yokubana ke uMawarile njengomuntu owenyama ukubonile kuqakathekile ukubana iphendule elizweni ngenxa yokubana ke lezo zinto ebezilulela zilokhu ezingakatholakali. Njalo kimi kuqakathekile ukubana ke sibe la abathi yubunyani ukubana ke angahlukunyezwa nguhulumende, njalo sikwazi ukubana ke kuqakathekile ukubana ke uMawarile simkhulumele ukuze akhululwe nguhulumende lapha abothwe khona ke kungenxa yokuthi ke lokho akumelayo ngokazulu wonke. Ye, ngiyavuma ukubana ke kule ndaba engathi iyathisa mayelana lokuphenduka lokusuka kwakhe elizweni. Kodwa kuqakatheke kakhulu phezu kwakho konke kubana ke lokhu akumelayo lalokhu thina esikumelayo njengalaba abalwela ke amalungelo eZimbabwe kulokhu kungakatholakali. Yikho kuqakathekile ukubana ke uma yena ebone kuqakathekile ukubana aphenduke elizweni ulawula amalungelo, njalo uzimisele ukubana ke ahambe kuleyo process azayihamba noma njengoba ethile ukubana mhlawumbe uzatshaywa mhlawumbe uzabulawa mhlawumbe uzakuyisa ejeli. Khona lokhu kuzimisela kwakhe kimi kuqakathekile.
Lo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyintathela izindaba, obexoxa endawonye lomnumzana Gift Siziba, ilunga lomkhankaso weda jamuka sesijikile.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elecholocho seliqalisile amalungiselelo alo okuphatheka emidlalweni yalonyaka ePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lecholocho lona elisinde ngesikhala senalithi ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League nyakenye liqale ukuzilolonga kuliviki enkundleni yeWhite City yakoBulawayo. Sekulamaviki ambalwa amanye amaqembu aqala amalungiselelo alonyaka obese kudale ukuba abalandeli bomdlalo wenguqu bazibuze ukuba iqembu letsholotsho lisasekhona na njengoba belibhekane lodubo lwemali nyakenye. Umqeqeshi wabo nozinti beqembu letsholotsho uFarais Banda uthi lo nyaka bakhangelele ukuba isimo sizakuba ngcono kulanyakenye.
Sikhale njengoba sasi silindele ukuthi 2017 ekhale sesibona ukuthi kwenzakalani, but for now I think izinto ngani zifuna ukuba right. So far team la nxa last year sasila ma challenges 1 or 2, but I think this time banongcono.
Iqembu letsholotsho lilahlekelwe ngumqeqeshi uLizwe Sweswe, yena othethwe liqembu leFC Platinum, kwathi abadlali abambalwa labo badinge amadlelo amatsha. Laba ngabagoqela uMcLive Phiri, yena othengwe liqembu leNkezi Platinum, kanye lozimiseleni Moyo othethwe liqembu leZanaco elaseZambia. Kulabadlali abatsha abambalwa abazilolonga leqembu letsholotsho bedinga umsebenzi, kodwa uSibanda uthe nabanye abadlali ababedlala kubo bayeza basendleleni.
Abafana bakhona so far kulabanye abangakabuyi abase Harare but basendleleni, but I think singaba la mamuvi maybe 3 or 4 players abanyekhona, but abanye bakhona.
Abadlali ababedlalela iqembu letsholotsho nyakenye abaphendukileyo kuleli qembu ngabagoqela uOcean Ncube, uThando Ncube, uAyanda Ncube, uDilon Chivandire kanye lonozinti uNikhel Marichi. Iqembu letsholotsho liqede imidlalo yalo nyakenye selithola nzima imali, njalo liphutshe imidlalo yalo likwindawo yesithathu nxa usuka emsileni wengalane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji.
This is I and I'm busy.
Imbodlomana umahlathini hamba lema wothela Queens begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukanisi kangele ebezihamba phambili.
UZulu usola inyathelo lamapholisa elokubopha umfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we this flag.
Obeyisiphathamandla sekhansili yakobulawayo umnumzana Isaiah Magagula, yena obhubhe ngeviki edluleyo, ungcwatshiwe lamhlanje.
Isigodlo sommeli weMelika silandula ukuthi kona umnumzana Donald Trump usevumela abeZimbabwe ukungena eMelika.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo untungameli Nkomo
lo Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.